Aiwa toda kuti pamwepo nemhuri yese yeZimbabwe nevanhu vatema vese vari pasi rose nevamwe vasiri vatema vanoona zvakanaka zvinoitwa navatema tibatane kukorokotedza mutungamiri wenyika nokusvitsa kwavaita makore makumi mapfumbamwe namatatu okuzvarwa tichiti dai Mwari vawedzerazve akati wandei nokuti njere dzavo uzivi hwavo nezvese zvavanoita vachitigonera toda kuti zvirambe zvakadaro tichingozviwana.
Vamandowanzira, chii chingadzidzwawo nevechidiki kubva kuupenyu hwavamugabe?
Chikuru chingadzidzwa nevechidiki kana even vakuru ndechokuti vanhu vanofanira kushinga mumatambudziko mukugarira zvakanaka vari pane rimwe chete yatingati pachirungu principle. Ndo chikuru chingadzidzwa neveruzhinji kubva kuna vamugabe. Ukateerera pavaitaura nevenhepfenyuro vari kuhondo muna 1975 kana angava 1979 kana pangava patakawana kuzvitonga kuzere mu 1980 ugoteerera vachitaura pamusoro penyaya iyoyo imwe cheteyo kunyange dano iri nyaya yekuti zviwanikwa zvedu zvinge zviri mumaoko avanhu vatema kana kuti ivhu redu riri mumaoko avanhu vatema. Hapana chakasiyana chakataurwa muna 1975 nechavanotaura gore rino, zvichireva kuti munhu anomira nechokwadi, anomira nechinhu chimwe.
Asi vanopikisa vamugabe vari kuti vanenge vakwegura nekudaro vanofanira kuenda pamudyandigere.
Vanhu vasingavazive, nokuti isu tinovaziva vari muno muZimbabwe, vanovaziva, tinovaona mazuva ese, tinoshanda navo. Pfungwa dzavo dzinongopinza kupfuura dzevanhu vane makore 93. He is not an ordinary man, he is an extraordinary man. Saka vazhinji vanotaura izvozvo kuti vakura dai vachizorora kusaziva